Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 4 2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakuita my last 5 years takwera majimaji ndoenda kunozorora ndoenda kukongres kwatsvaka umwe anotungamira chitevedzera tsoka dzangu maziwa
mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vari kuenda pamudyandigere muna 2028 asi vanopikisa vanoti
Isi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvo zvivadai dzirafaro kuda vasakudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chakavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra 2028
vatsigiri vezanupf vodzingwa pane rimwe purazi kumasvingo iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri wezanupf vaemarson dambudzo munangagwa nhasi vabuda pachena kuti vachange vachizosiya chigaro chekutungamira bato ravo uye nyika pachapera makore mashanu etemu yavo yechipiri muna
2028 Chapter management. Where they are going to go? Where they are going to Congress? No such a woman. And that's why I'm here. I still have to talk to them. As you are. Mazuango, Zorara, Pedro.
Vamunangagwa vataura mashoko aya nhasi pamutare Teachers College apo vanga vachivhura zviri pamutemo fekitari inogadzira zvinwiwa kubva kumuchero wemauyu vachitaura nezvemashoko avamunangagwa nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vati
vakataro tindati ayo vabatsira vana vezimbabwe nokuda kwekuti anovateerera haangazokwanisi kutidzosera kumashure kuya kwekuti munhu anotonga kusvika madhonga anenyanga
asi muzvinafundo Mukonza vanoti vanotenda zvataurwa navamunangagwa zvaitika
kukutaura nekuti vakuru vanoti totenda dzanwa
mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timber vapromise mukwananzi vati nyika yatononokerwa
isi tinotoda kuti dai vatosiya chigaro izvozvo zvivadai dzirafarudzo dzavasarudza vakaitwa hadzina kufamba zvakanaka saka ndioni chikonzero chakavatadza kunge vasiya chigaro panosvika gore ra 2028
vamukwananzi vativo
pafanonge patombori nehurukuro dzekuti uchadzika here kandau dziki mutemo unorayira kuti vange vabva na 2028 muchizosarudzwa mutungamiri munyowani
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kudivi rezanupf dr masimba mavaza vati mashoko avamunangagwa anga akatarisirwa
yanga iri garo zvive because mutungamiri wenyika munhu anotevedzera mutemo uyezve bati rezanupf ribato rinotevedzera mutemo bati rezanupf rine dumbiro remutemo yavo nedumbiro remutemo wenyika zvese zvii zviviri hazvikurudzire kuti munhu angaari kupfuura kana aringati matemu maviri saka mutungamiri wenyika anga anda kuwedzogadzirisa nekuti vanhu vanga vanyanya kunyangadzwa nemaprogramu anga ari kuitika munzira umu anga asanzwisise kuti vanga kugara here kana kuti
asi mupepeti mukuru webepanhau rethe newsworks vadhumisani muleya vati vamunangagwa havasi kunyatsobuda pachena nekuti dzimwe nguva vanopesvedzera vanenge vachiti vatonge kusvika madhongi amera nyanga
zvakakosha kuti vazotaura asi haisiyo nyaya iyoyo nyaya ndeichirichavo chikapeti chavo ichi che2023 ndiyo nyaya yavanofanira kutaura nezvayo because ivo havangati indikuenda in 2028 because constitution iri kuti zvakati tozoziva hakuna munhu asingazivi kuti constitution iri kuti chii zvatisingazive nezvavari kuita izvi zvokumhanyamanya vachiisa vanhu kweshe kwese maprovhinsi vachiri vari kugara kusvika 2030 izvavanofanira kuadresa izvozvo vavataure straight vabude pachena kuti chii ichocho chavari kuita kuya kuya.
Vamunangagwa vakatora chigaro chekutungamira nyika muna 2017 mushure mekunge mauto apidigura hurumende yamushakabvu Robert Gabriel Mugabe. Vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vanodarika zviuru zviviri vakagariswa papurazi reClipsham pedyo nedhorobha reMasvingo nguva yehondo yeminda muna 2000 vari kupika kuti havasi kuzobva kunyange hurumende iri kuti ngavabve pavakagara apa pavakwedzimba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Nhasi vagari vepapurazi apa vaita musangano vakati vakashandisika kuona minda yavo ichiroverwa hoko dzekutanga kuvaka uye muchipinda magiredha. Meya weguta reMasvingo iro rinonzi riri kuda kupiwa purazi iri kuti rivake musha wevashoma vaalektabe vaudza Studio 7 kuti havana zvekutaura sezvo zviri kuitwa papurazi apa zviri kutungamirirwa nehurumende. Sadyara weClipsham Settled Farmers vaRogers Gava vati pakauya magiredha aya vakaenda kuhofisi yegurukota reMasvingo vaEzra Chadzamira uko vakanzi vachaita musangano negurukota rinoona nezveminda Dr. Anxious Masuku uye nezvedzimba vaDaniel Garwe svondo rinouya.
Tiri tawirirana kuti iko minista vakati tivachauya next week saka tachingoudzana kuti tigare taziva kuti vakuru vari kuuya vozotichekesera kuti zvakamira sei.
Hatina kukwanisa kubata makurukota aya asi munyori mukuru mubazi regurukota reMasvingo Dr. Admopa zvakavambwa vatenda kuti hurumende iri kutora purazi iri uye pachaitwa musangano nevakuru vehurumende.
Vakati vachadaidza vatungamiriri vemaministri iwavo haivo vita vatatu vosangana nevagari vekuClipsham chitaura haya idzodzo dzemuri kureiza. Saka ndinofunga munguva pfupi iri kuteera vanhu vachagara pasi vachionesana way forward chiitwa.
Asi vagari vanoti makurukota aya ndiwo ari kuda kuti vabve nekudaro vave kuda kuita musangano nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti izvi zvinokwanisika here. Vamwe vagari vakaita saamai Susan Wanya vati vakadzingwa havana kwekuenda.
Ndiri mugari weClipsham wavane 23 years ari muno magiredha ari kuuya ari kugiredha tiripo achiti kana mugwagwa ukaenda napaimba anotoduma imba yevanotoiti ibvisei vachiisa mugwagwa yavo vakuti havasi kuitira isu vari kuitira vanouya vatisingazivi. Saka isu shuviro yedu yatinenge tinayo savagari veClipsham tagarawo makore akawanda kudero tadzika midzi kwokuenda hakuchina kana neeji dzedu vamwe vatove mapofu dzimwe dzatovedhara hatiisiri vanhu vanokwanisa kundoita minda miswa tikagona kugana kuvaka musha chaiwo.
Amai Mr. Kavada vanoti sevana vevarwi verusungunuko vanotsigira bato reZANU-PF vari kuona sekuti varaswa.
Ine zvokubuda muno muClipsham andige handisi kubvuma nokuti kwandiri kuenda nyika haisi kutatamuka. Tinoda kuramba tigere patiri hatiri kuramba tichimbunyikidzwa kukodzero dzedu nokuti isu tisu zvizvagwa zveZimbabwe tirisu zvevana vemacomrades. Kana kuri kudzokera kuhondo isu sona macomrades tiri kundozvimiririra tinoda kuramba tichitoenda mberi nokuti hatiri kuramba tichimbunyikidzwa kukodzero dzedu.
Mumwe murwi wehondo yerusununguko vaHappy Mongoma vaudzawo Studio 7 kuti gweta
hazvigone neeji yangu ye hazvichafambi hazvichaiti kuti nekukura kwandaita kuti ndiwanikwe ndichibva futi kuno pandakagara ndo pandakagara handifanira kuti nditobviswa ipapo hazvisi pamutemo kubviswa kwangu inini sekuona kwandiri kuita.
Gweta vamadhokuti vasavati kutanga kudzingwa kwevanhu ava hakusi pamutemo sezvo nyaya iyi ichiri kumatare.
Havafangi kuti vange vachidzingwa kusvikira nyaya iyi yapedzwa kumatare dzimhosva kwairi. Kuti nyaya ichiri kumatare dzimhosva pobva potutangwa kunzi pakuda kufuti kugurwa munda izvi zvinenge zvisiri pamutemo. Kutyora mutemo zviri pachena uye kuti kuratidza kusaremekedza zvinenge zvakagurwa nematare dzimhosva.
Mutemo unosungira hurumende kuti itange yatsvagira vanhu pekugara isati yatanga kuputsa misha yavo. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende nhasi yapiwa mamirioni makumi matatu nemaviri emadhora ekuAmerica kana kuti $32 million nechikamu cheAfrican Union chinoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze cheRisk Capacity kuti ishandiswe pakudzivirira matambudziko enzara yakonzerwa nekusaturuka kwemvura kana kuti El Nino Phenomenon. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mari iye hurumende yapiwa mamirioni gumi nematanhatu nezviuru mazana masere zvemadhora. World Food Program yapiwa mamirioni matanhatu nechidimbu, kwozotiwo sangano Restart Network rawana mamirioni mapfumbamwe emadhora. Vachitambira mari iyi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vatichabatsira vanhu mumatunhu makumi maviri nemanomwe kana kuti mhuri mazana mashanu nepfumbamwe 509,000. Munyori mubazi ravo vaGeorge Guvamatanga vaudza Studio 7 kuti ishuvire yehurumende kudzivirira matunhu ese kubva kunzara.
Saka tichange tichiona kuti tinowedzera mapapata akuda kugore rino kuti tiwedzere kuti tipanze kuti tichikava kana kudzivirira madistrict edu ese anenge akakwana.
Mukuru weWorld Food Program amai Francesca Elderman vati mari yavapiwa ichabatsira mhuri zviuru mazana maviri 200,000 mumatunhu matatu, uye vati vakapinda muchirongwa ichi mushure mokunge vaona matambudziko aikonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Mari iyi taiwana paine nguva, uye ichaita kuti tikwanise kupa vanhu chikafu chavanoda kuti vasafe nenzara.
Start Network iyo inoshanda munyika ina muAfrica yati muZimbabwe inoshanda mumatunhu anoti masvingo Matabeleland South neMidlands. Mumwe mukuru mubazi rezvekuchengetedzwa kwevanhu iro rinotungamira kugoverwa kwechikafu munyika vaClifford Matorera vati mari iyi ichabatsira zvikuru pakuwanisa vanhu chikafu.
Tichange tichitenga chikafu chinoenda paindividual in a household, yatingangoti 10 kg per each individual in the household.
Sachigaro weboard reAfrica Risk Capacity Dr. Anthony Maruping varumbidza Zimbabwe nekutora matano ekudzivirira njodzi nekukasika pamwe nekushanda nesangano ravo. Mamwe matunhu achabatsirwa pasi pechirongwa ichi iBoera, Mudzi, Zaka, Lupane, Cholocho, Kariba neMount Darwin. Chirongwa ichi chiri kutsigirwa nenyika dzakawanda kusanganisira Britain, Canada, America, Germany neSwitzerland. Nyanzvi munyaya dzekubatsira vanhu nechikafu uye vakamboshanda nesangano reChristian Care, Reverend Forbes Matonga, vatenda rubatsiro rwauya nhasi, asi vakati pachiri kudiwa mari yakawanda kana zvichienderana nechikumbiro chakaitwa nehurumende.
Vanenge vachagona kubatsiridza zvakafanana nezviri kuitwa zvemadiridziro nezvimwe zvakadaro, totoramba tichikunya dzisimbe kuti tiburitsewo chimwe chinhu, tisawanikwe tichibva tangokumbira zvose.
Zimbabwe yakatarisa nenzara inotyisa zvekuti vanhu vanodarika mamirioni mapfumbamwe vari kuda rubatsiro rwechikafu. Hurumende yakatoisa chikumbiro chemari inoita mabhiriyoni matatu nezviuru mazana matatu zvemadhora US$3.3 billion kunyika dzekunze, makambani, vanhu pamwe nemasangano anopa rubatsiro kuti ikwanise kutenga chikafu uye kutsvagawo dzimwe nzira dzekurwisa matambudziko anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanoda kusvika zana remamirioni Nigeria vanonzi vari kunetseka zvikuru nenyaya yekudzimwa dzimwa kwemagetsi, izvo zvakanganisa magariro avo nemabhizimisi. Kunyangwe Nigeria ichikwanisa kuwana simba remagetsi kubva kuzuva kana kuti sola, izvo hazvisi kukwanisika nekuti makambani mashoma ari kuda kuuchika mari munyika iyi, uye mamwe makambani ari kutiwo kukwereta mari kumabhanga yekutanga zvirongwa zvesola kunodhura nekuti vanobhadhariswa mitero inosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% zvinosiyana zvikuru nekunyika dzakabudirira kune mitero yemabhanga inosvika zvikamu zviviri kubva muzana chete kana kuti 2%. Israel nechikwata cheHezbollah chemuLebanon zvakandirana zvombo zvemuchadenga nhasi zvave kutyirwa kuti zvinogona kuti patange hondo pakati pezvikwata izvi. Hezbollah inoti yakanda zvombo uye kushandisa ndege dzemhando yemadrones zvinodarika mazana maviri kuIsrael ichidzosera kuurayiwa kwemumwe mukuru wechikwata ichi. Apo Zimbabwe iri kugadzirira musangano mukuru weSADC pamwe nekutora chigaro chasachigaro wesangano iri muna Nyamavhuvhu wegore rino. Vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vari kupomera hurumende mhosva yekutotanga kushandisa chisimba mukumbunyikidza kodzero dzevanhu ichivapomera mhosva yekuda kukanganisa musangano uyu. Mapurisa anonzi ave kungosunga-sunga vanhu vanenge vakaungana zvekudarika vashanu. Anenge achiti vari kuronga kuita musarinya. Vamwe vasungwa vanosanganisira vechimwe chikwata chebato rinopikisa cheCitizens Coalition for Change chinotungamirirwa nava Jameson Timber pamwe nevamwe veNational Democratic Working Group vanotsigira vaJob Sikala. Kunze kwekusungwa kwevanhu mukuru wemauto Lieutenant General Anselm Sanyatwe nevamwe vakuru mubato reZANU PF varikupomerwawo mhosva dzekutyisidzira vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yevechidiki mubato reCCC vaStephen Chuma pamwe nenhengo yevechidiki muZANU PF vaSnowball Tongogara. Atanga nekubvunza vaChuma kuti vanoti kudii nezviri kuitika izvi.
Konsere yeZimbabwe yakagadzirwa navane veZimbabwe inotaura pachena kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzekuratidzira murunyararo. Vana veZimbabwe vane kodzero dzekutaura yatingati pachirungu freedom of expression. Vane kodzero zvakare dzeassembly yatingati kuti vanogona kuungana vachironga pamwe chete zvinhu zvakanaka zvinoita nyika inderere mberi. Asi chinotishamisa ndechekuti Zimbabwe National Army Commander vaAnselm Sanyatwe avo vanosungirwa pasi pekuenderere mutemo kuti vanofanira kunge vachitevedzera zvarinotaura kuti aiwa vechiuto havafaniri kupinda panyaya dzematongerwo enyika zvine chekuita nemapato. Asi zvongotaridza kuti mukuru uyu kunyange aitaura takabva kuhondo ari kukanganwa kuti gwara rehondo chimurenga gwara rakaunza Zimbabwe. Zvakaita kuti vana veZimbabwe vadeure ropa ravo kuhondo yanga iri nyaya yeone man one vote. Kureva kuti vana veZimbabwe vane kodzero dzekusarudza mutungamiri wavanoda. Kana vasarudza mutungamiri wavanoda ndiye oita president. Izvozvo hazvinei nekuti ZANU PF hazvinei nekuti bato ripi rinodiwa neanenge achitungamirira mauto. Izvozvo ndozvatoti aiwa nyika yedu yashata.
Pindura yetinzwa vatongogara.
Awa mukoma shoma vanotaura handifunge kuti vani muno munyika yeZimbabwe. Nyika ino yeZimbabwe adini muno muAfrica ndo nyika iri peaceful. Nyika inoremekedza kodzero dzevanhu kudarika dzimwe nyika dzavangafunge nezvapi. Nyaya yekuti vakundishaya vataura maonero avo zvonzi pane chikorwa kwekodzero dzevanhu. Pane hambe chikorwa kwekodzero dzevanhu vepapo kanzi vataura maonero avo ebato reZANU PF semaonero avo kuita kuti isusu seZANU PF hatisiri kuzongopeta maoko vanhu vachitutsa midziyo zvavaita muna 2018. Ipapa patichabudawo tichiprotectawo innocent people vanenge vachizonge vachizokwadzwa neekuzimu zvakaita muna 2018 nezvakaita muna 2019 najanuary pawaita siyauyauya vachibuta mashops. Saka hatimbosi takapeta maoko nekuti hanzi hei opportunity dademocracy henikozo yenyaya yavasanyatwei hanzi zvikoni zvikoni mimbaizi negosoro ivo vari kuti vanongoziva kuti nyika inoyi kuti inge ichizouya kuda kweZANU PF ende vanasanyatwe ayama veterans vakavausununguko. Saka vanoziva kuti ZANU PF ndiyo yakaunza nyika inoyi Zimbabwe. Saka vanenge vachingoedza kungoti Zimbabwe ndiyo ZANU PF. Izvozvozvo hazvina anopikisa nyika inoyi iri mumaoko eZANU PF ende zvese zvimapolitical parties zvinoedza kunzvesa games of liberation struggle kuda kudzosa minda izvozvo hazvizoitika as long ZANU-PF ichipo pano panyika.
Vachuma, akasike kutanga kuti tinzwe mukuru wemauto achitaura zvimwe chete, chii chingazokushamisa inhasi kuti vasanya kwevati ZANU-PF icharamba iri panyanga?
Hapana chinoshamisa zveshuwa, asi zviri kungokonfirma zvatogara tichitaura kuti aiwa kune zvandingati marock elements vari mumiritari, nokuti umiritari nevanhu vakanaka chaizvo, vari very professional, vanondiitisa kuti aiwa mauto ase ZANU-PF, asi kuti mauto ndevana veZimbabwe, vanondiitisa kuti aiwa hondo yeChimurenga haina kutanga neZANU-PF, hondo yeChimurenga yakatanga nana mbuya nehanda kufirst Chimurenga, ikaita vanhu vakawanda vakapinda vachirwira rusununguko rwevanhu vanosanganisira veZapu nemamwe emapato akasiyana siyana. Saka ukanzwa munhu anenge achiti ZANU-PF dei akarwira Zimbabwe chete, zvoreva kuti iyoyo haziri nhoroondo yenyika yake, nekuti nehanda vakagurwa musoro nevamwe mauto akagurwa musoro kufirst Chimurenga vanga vasina makadhi eZANU-PF. ZANU-PF yakatozofemwa muna 1963. Saka ndo nyaya iri kungotinetsa muZimbabwe, atoti aiwa idzi inyaya dzifanira kuti dzigadziriswe.
Vatongogara, mashoko ekupedzisira, zvingagadziriswa sei kuti vana veZimbabwe vasagare vakabatira hana mumaoko?
Nyaya yakangokosha inyaya yekuti vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti machinge tabva kusarudzo tinomira makore mashanu. Saka hapana ana dzamiti yekuti vangade kubvisa nadzo hurumende, vachida zvemaprotesti, vachida zvechii.
Vachuma, pindurai tipete chirongwa.
Izvozvo ikarodzwa kuti nyika inoita maelections papera makore mashanu, asizve mukazvitarisa ikoko kuZANU-PF ndokune mahomera asingataridzi nyaya yemakore mashanu, nekuti ukanzwa zvinezvi vari kutofamba vachitaura kuti aiwa vamunangabva 2030 vanenge vachipo, venge vachipo seizvo nekuti maelections yatora 2028. Saka zvitaridza kuti ivo nechekare ndo vatova mukambeni modi yekuti 2030 inenge achipo.
Avo vanga vari vaSteven Sarkozy Chuma, vanhu vanhengo yevechidiki yebato rinopikisa Resistance Coalition for Change. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nhengo yevechidiki muZANU-PF vasinobo Tongogara. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare, muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutaura nezvezuva nezvekupemberera makore mazana maviri nemakumi mana nemanomwe kana kuti 247 kubva nyika yeAmerica zvayawana kuzvitonga kuzere muna 1776 kubva kuBritain. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa kuita mabiko nemhuri dzemauto pamuzinda wavo weWhite House muWashington DC. Kunze kwemabiko aya, vanhu vari kuunganawo munzvimbo dzakasiyana-siyana manheru ano vachipemberera zuva iri. Vanhu vanodarika mamiriyoni matatu vanonzi vari kushanyira matunhu akasiyana-siyana panguva ino. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro cheCalifornia State University muzvinafundo Angela Zivo Gapa kuti tinzwe maonero avo.
Musi wa4 July izuva rakakosha zvikuru munyika yeAmerica nekuti rinoratidza kusununguka kwenyika kubva kuutongi hweBritain. So pazuva iri muna 1776 vatungamiri venyika dzeAmerica vakasaina inonzi Declaration of Independence vachitaura zviri pamutemo chishuo chavo chekuumba nyika yakazvimiririra yega isina utongi hweBritain.
Kuzvizvarwa zvekune dzimwewo nyika sesuwo vamwe vanobvawo kuZimbabwe rinorevawo zvipi kuzvizvarwa zvekunze zuva iri?
Rakafanana nekupemberera kunoitwa maindependence all over the world sezvatinoita kuZimbabwe zuva rekuzviwana kuzvitonga kuzere musi wa18 April, kurangarira kupera kweutongi hweBritain neRhodesia nekutanga kuzvitonga kuzere muna 1980. Saka sekurangarira kwatakaita susu sezvizvarwa zveZimbabwe kuzvirwira nyika yedu ikawana kuzvitonga, vanhu vemuAmerica vanorangarirawo nekupemberera misimboti yerusununguko yedemokrasi pazuva ravo reindependence musi wa4 July.
Nditarisewo kuti panenge pachinzi nyika yakasununguka yakawana kuzvitonga kuzere, ndezvipi zvinenge zvichinyanyotariswa zvinotaridza kuti aiwa iyi yakasununguka iyi?
Ka kazhinji kana nyika ichinzi yakasununguka inenge ichikwanisa kuzvimiririra ichishandisa kuzvitonga kuzere pamusoro pehurumende yayo pamusoro peupfumi hwayo pamusoro pemiganhu yayo pasina masimba ekunze nyika iri independent ine hurongwa hweutemo hwayo inocherechedza kodzero dzevanhu vayo uye inyika inogona kumisa ukama nekudyidzana nedzimwe nyika pasi rose.
Saka zvinowanzoitwa imo muzuva iri kuricherechedza ndezvipi?
Kazhinji vanhu vemuamerica vanopemberera July 4th nemafireworks pane inonzi 4th of July parade yatinoona chero pamatelevhizheni vakawanda vanoenda kumaconcert 4th of July kazhinji hama neshamwari dzinoungana kuti vaite mapicnic nemagochigochi vakawandawo futi vanoonekwa vachipemberera nekuratidza mureza weamerica pazvitseko zvavanenge vakapfeka huye motikari dzavo.
Avo vanga vari nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusoro checalifornia state university muzvinafundo Angela Zivo Gapa vari parunare kucalifornia kwakare naIvan Zininga westudio 7. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yaiswa mugroup J makwikwi eAfrica Nations Cup a2025 ari kuitirwa muSouth Africa. Dzimwe nyika dziri muchikamu chimwe chete neZimbabwe dzinenge dzichirwira kuenda kuMorocco kumakwikwi aya gore rinouya dzinosanganisira Namibia, Kenya neCameroon. Yave nguva yekuti muzvitaurire zvamunofunga imi vega vateereri.
Makasimba yari pastudio 7 tinotenda nokuramba muchitipa maupdates enhau dzinoitika muZimbabwe ndiri muno munyika yeSouth Africa. Tinongotambudzika tiri muno tichiedza kuti tiriritire mhuri nyika yedu yava mamvemve. Hatizivi chichazotevera sezvo South Africa yachinja hurumende tongonamata kuna Mwari kuti dai yabvisa mhondi dziripo idzo dai yatora hake mhondi dziripo idzo tidzokere kumba tishande pedyo nemhuri dzedu. Zvakaoma zvikuru kushanda kure nevana, kushanda kure nemukadzi. Tinoti Mwari ndiwe munhu wese.
Maswera sei pa studio 7 apo, maswera sei pa studio 7 apo. Nhau yemurume uyu ari kuamu uyu anonzi General what handizi yutanzi anozivani akachitaura pa ndanzanga makamuchitaura pa studio 7 kuti aiti hanzi tichatonga zanopivi chatonga kusvika madhunga abuda nyanga. Iye murume iyi haana kana musoro iyi haana kana musoro ende zvinhu zvinotaurwa nemunhu asina kukwana izvozvo. Ukachitarisa kuti vanhu vari kutombora sei munyika ende vanhu vazhinji vari kubva muZimbabwe vachienda kune dzimwe nyika iye haana kana nebasa nazvo atiya sokunge anototonga mumba make nevakadzi vake nevana vake. Zvatosiyana nekuona sokunge munhu asina kukwana iyi munhu asina kukwana iyi wezanopivi iyi zvatenda hangu.
Makadipa studio 7 ndinokutendai nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Pane nyaya yemukuru wemasoja Sanyatu inoshamisa kwazvo nekuti handizivi kuti chaanoramba achiitira kuti kwai kuvanhu chero mukadii tichafosoredza. Handiti tichangobva mukuvhota here izvezvi manje manje vanhu vakavhotera zano wani kuzvavanoramba vachipresewa vanhu vachona vachivhundudzigwa chii. Handiti ichangobva mukuhwina izvezvi gore rapera apa kukana mahwina moramba zvemuchingovhundudzira vanhu futi pasina itai zvinoita kuti vanhu vararame. Vanhu vari kushayiwa chokudya kumaraini izvezvi kumaruvhevha uku kuri kufiwa nezhara ndo zvinozoita kuti vanhu vagume vapanduka izvozvo.
Aiwa tinotenda zvikuru vateereri vedu idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 dzisinei nesu isu hatina kwatakarerekera. Asi makasununguka yenyu kutumira mashoko paWhatsApp panhamba dzinoti 1202465 0318. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi apo tinenge tichikurukura mashoko avamunangagwa ekuti vave kuenda pamudyandigere muna 2028. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeisindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ngolwesine mhlaka 4 kuNtulikazi 2024. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba yaphasi yokutanga ngaphela China Congress ngalizurela. So ndakuita my last 5 years. Saphela manje manje. Ngena kuzorora.
UMongameli Mnangagwa uthi uzasuka embusweni ngomnyaka ka-2028 lapho azaphutha khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe lanxa abanye kuZANU-PF besithi kumele aqhelise umbuso wakhe.
Bake kwenzakala indaba enjalo ngo-president waseRwanda u-president Kagame owaya kusumhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma, kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokhu esithi ngiyaphuma, kodwa kulabanye abantu abathi hayi kanti sufuna ukuya ngaphi.
Abamabandla aphikisayo bathi kabalaqiniso lenkulumo kaMnangagwa. Abalamaphepha eZimbabwe exemption permits bakhangelelwe ukuhlengwa nguhulumende omutsha wakwele South Africa kulandela imizamo kahulumende owayekhona kungakenziwa ukhetho we-ANC owayefuna esulwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwehla embusweni ngomnyaka ka-2028 lapho azaphutha khona amahlandla akhe okubusa amabili avunyelwa isisekelo sombuso welizwe i-constitution. Ekhuluma eseMutare Teachers College namuhla, uMnangagwa uthe ibandla leZANU-PF lizakhetha umkhokheli omutsha ozamelama kuCongress njengenhlala yenza. Amazwi akhe aza ngesikhathi abanye kuZANU-PF besithi uMnangagwa kumele eguqule isisekelo sombuso welizwe ukuze simvumele ancintise njalo kukhetho luka-2028 okuyinto ebikwa ibisidala ukufuthelana kubandla elibusayo. Kodwa namuhla ukubeke sobala ukuba ufisa ukuyaphumula kukhethwe umuntu omutsha. UMnangagwa wangena esikhundleni lesi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kamuyi uMnumzana Robert Mugabe libutho ngo-2017. Asizweni amazwi kaMnangagwa namuhla eseManicaland.
Constitution yethu inokiyo after every 5 years tumeenda kuCongress.
Isisekelo sombuso webandla lethu sithi kungedlula iminyaka emihlanu kumele sibe lomhlangano weCongress. Emhlanganweni lo kukhethwa umongameli omutsha omele abuse okwamahlandla amabili. Ihlandla linye ngalinye lileminyaka emihlanu. Mina sengaphutha iminyaka yokubusa kwami emihlanu eyakuqala. Okwamanje sengidonsa iminyaka yami emihlanu yokugcina. Iyaphela khathesi khathesi bese ngisiyaphumula. Sisuka lapho sizabuya kuCongress likhethe omunye ozanyelama ozakhokhela ibandla lethu. Liyangizwa, amalanga ami okuyaphumula asesondele. Sizabuyela kuCongress lapho okuzakhethwa umongameli omutsha ozalandela unyawo lwami lukaMnumzana. Liyangizwa, lapha ngilinxeba indlebe.
Lawo ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abamabandla aphikisayo bathi akulaqiniso ukuba uMnangagwa uzasuka ngempela esikhundleni lesi njengokuthembisa kwakhe, njengoba abanye kuZANU-PF besithi kumele aqhelise umbuso wakhe. Laye useke wapuma umnanga kwa echaya islogani esithi uyabe eloke ekona ngomnyaka ka 2030. Abanye abalokuthandabuza, omunye wabalokuthandabuza ngumnumzana Decent Collins Bajila owebandla eliphikisayo ele Triple C.
Uyindaba esiyizwayo ukuthi utsho njalo isifiso sethu sokuthi abe yisibabe lesiqiniseko salokhu akutshoyo. Siyakhumbula ukuthi kwake kwenzakala indaba enjalo ngopresident waseRwanda, upresident Kagame, owayazisa umhlaba ukuthi yena ingaqeda ukwenza ama-terms akhe amabili uzaphuma. Kodwa ngemva kwesikhatshana yena waqhubeke lokhu esithi ngiyaphuma, kodwa kulabanye abantu abade hayi kanti sufuna ukuya ngaphi. Isifiso sethu ikhangelelo lethu yukuthi nakhona apha eZimbabwe soze sibone abantu abaza njenge Rwanda bethi hayi please sicela ungahambi ehlala ukulokhu khona abe sehlala esithi ngicelwe ngabantu ukuthi sale yiyo into esithi sikuthi nga iyenzakala. Kodwa nxa yena ezikhulumele ngomlomo wakhe sizazama ukuthi simcele ukuthi abambe izwi lakhe khona lokhu akuyithileyo kube yikho lakani.
Kodwa ukuthi lapha linalibambele kantulo yini kumbe kukhanya kukhona khona?
Hayi, kuvele kukhanya kukhona kukhona ngoba laba abantu abahamba bechumayela ivangeli lika 2030 siyakukholwa ukuthi kababodwa kukhona lapha abathola khona intshukuntshu zokulichumayela leli vangeli. Okutsho ukuthi kusukusela namhlanje kuzabe kulabanye abazabe behamba beboda besithi hayi uthe siyedinga ongasikhokhela ngaphambi kwakhe bese usithi abanye beqhubeke besithi 2030 ngevangeli lena leli. Kutsho ukuthi kukhona okufihlelwane khona induku emqubeni kukhona okuyavela sisiyaphambili. Kodwa thini khangelelo lethu ngelokuthi nxa umuntu esebekhona esihlalweni okwamahlandla amabili agcine khona lapho.
Kodwa angagcina yini kumbe vele lapha abantu babanjwa amehla?
Esikubonayo yikuthi kukhona ukufihlelwana induku emqubeni, kukhona osokungenzakala lapha phambi ukuthi abanye bezwakale sithi hayi akangahambi abe sesithi ngicelwe ngabantu batheni ngahamba. Sikhangelela ukuthi yena nxa esekutshilo singezwa futhi abanye abantu besithi hayi kangahambi. Ungabona sizwa abanye abantu besithi hayi kangahambi kutho ukuthi kuvele kulohlelo olukhona olwensitha olozomba ngazo olunjalo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowebandla eliphikisayo ele Triple C njalo ulilunga ledale lephalamende. Abebandla likamnangagwa eleZanu PF bona bathi amazwi yakhe aveza ukuthi umnangagwa ungumkhokheli oqotho. Omunye wabo ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba chabalala edale lephalamende.
Kugcwaliswa into esihlala sikhuluma ukubana thina iphathi yethu iphathi ehlelekileyo njalo umongameli wethu ngumuntu ohlelekileyo njalo olandela umthetho. Njengoba lizwile ezikhulumela ukubana umthetho wethu uyatsho ukubana umongameli kumele ahlale amathemu amabili awe-5 years each usesendleleni yokuqedisa esibili i-5 year term yakhe. Ngakho-ke esuka lapha lasekhaleni ayophumula bese sikhetha omunye kukhongresi. Kuyikho vele indlela esisebenza asiyenzi okwefejafeja, asiyenzi lokwana kobana umuntu aphokuzifaka abezisithi god is in it ezifakile engahambanga so i-congress yabantu. Thina sihamba nge-congress yabantu ukulula abantu yiwakhetha umongameli. So lokhu akukhulumayo umongameli ukuthi ugcwalisisa isinqumo sethu indlela esihamba ngayo ukuhleleka kwethu esiyikho khona.
Ye, kodwa-ke abanye bathi lapha hayi ulibha abantu kwezithezi ukuthi bathini ngoba bakhona bayakuthi hayi umongameli ihlala labezithi lizizwele phela abantu bathi kumele ngihlale akunjani?
Mina kangiboni kunjalo. Abantu bengakusho njalo kodwa ngasho sokushiwo njalo phela sokumele uxhasa ukuguqulwa isisekelo sombuso wethu eZanu PF lwelizwe ngokwalo okuyinto engaba yinto esingathi isiyingizi se-mountainous task njengokwazi ukuthi lakuthi yona khonaphana esekeleleni sombuso wethu kuyakhulunywa futhi ukuthi kona nxa usho ukuthi into enjalo ayisabhenefithi lo oyale khona phakathi khonapho sizabhenefitha lo ozalandela emva ngale. So nxa ukhele onke lokwana usubone vele unaye vele akulanto enjalo engenzeka yena vele njengoezitolo uthi sesile isikhathi ukuthi like anjani ahambe eziphumulela. Yikho ukubusa okuqondele kona kwana uvumele kwana hhayi yenza okukhona okwakho nxa uqedile unike abanye ithuba labo benjani baqhubeke phe besiya phambili begcwalisa izicathulo zakho lezi uzigqokile.
Kodwa uyangibona umuntu ongangena kolapho ahle angene ezicathulweni zakhe.
Baningi kakhulu abangangena bekwale khona phana. Izalu PF ilungile ngoba ilama calibre leaders abafundileyo, abalolwazi, abalobuciko futhi obukhulu. Kusukela kuye umsekeli wakhe ubaba uVice President uShuenga, ukhangela ubaba uMuhadi, usesho ukhangela usenzanjalo, ubaba uMpofu, ukhangela lami nginje sokonapha. Ngilayo ikhabitation leyo ukuthi wena ngingaliqhubela izwi leli ngilise phambili. So sibaningi kakhulu okukhona kuzakhethwa nje oyedwa onguyozenjani ozasekela ubana abe ngumongameli welizwe leli.
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba chabalala edale lephalamende elilunga lezanu PF. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
The Voice of America.
Ugatsha lomanyano we-African Union olubona ngokulwisana lenhlupho ezivangelwa yikuguquka komkhathi olwe-Africa Risk Capacity namuhla luphe eleZimbabwe imali edlula kancane izigidi ezingamachumi amathathu $32 million yokulwisana lendlala eqhubeka ihlasela ngamandla elizweni. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma ngemva kokwamukela lolu sizo kumbuthano oqhutshelwe eHarare, umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe limali izosetshenziswa ukudingela abantu abalambayo ukudla ezigabeni ezingamachumi phose amathathu 27 ezigoqela eCholocho, Lupane, Wange, Nkayi, uMzingwane, Binga, Mangwe, Bedbridge, Insiza, Gwanda, Matobo, Chimanimani, Mount Darwin, Rushinga, Mbire, Mutsi, Karipa, Chiretsi, Mwenezi, Maswingo, Zaka, Zishavane, Okwe North, Lemberengwa. Na nga kula bantu abayizigidi ezishiya galulunye 9 million abalambayo abadinga ukudla ngesiphangiphangi ezibapho yonke, imali evela ku-Africa Risk Capacity le izaphathisa imuli ezedlula kancane ingxenye yesigidi 509,000 kuphela. Kodwa uNcube uthi loba nje kunjalo usizo lolu luzadlala indima enkulu. Phakathi kwe-32 million le uhulumende weZimbabwe uzosebenzisa izigidi ezedlula ezilithumi lesithupha 16,825,634 ukuthi inhlanganiso ye-World Food Program yona ephatheke kunhlelo zokuphathisa abalambayo eZimbabwe izaphiwa izigidi ezedlula kancane eziyisithupha 6,901,337. Inhlanganiso ye-Star Network yona ephathisa abalambayo eMarch South Midlands eMaswingo izaphiwa izigidi eziyisishiyagalombili 8,979,773. Isiphathamandla senhlanganiso ye-World Food Program umnumzana Francesca Elderman laye wamukele usizo lolu ngenjabulo esithi luzaphathisa kakhulu.
On this very momentous occasion,
lilanga eliqakatheke kakhulu lapho esinikeza khona uhulumende weZimbabwe sibambene ukuze abantu bathole ukudla.
Ingcitshi kundaba zokuphiwa kwabantu ukudla zithi kumele ukudla lokhu kuphiwe abantu abadubekayo elizweni kungenani lokuba basekela liphi ibandla lezombusazwe. Omunye wabanombono lo ngumnumzana Vezigama Chuma oke wasebenzela inhlanganiso ye-World Vision.
Eminyakeni edlulileyo sibonile ukuthi ukudla kukahulumende lokhu nxa sekubuya kuphiwa abantu ngokuthi basapota liphi iphiphathi, kodwa ngalunyaka kulendlala engenziyo.
Umongameli Mnangagwa ekhuluma izolo uthe kuyadingeka ukuthi uhulumende abambane nenhlanganiso ezizimeleyo ekulwisaneni lendlala lokuthi kutholakale ukudla okuzaphiwa abantwana besikolo. Amazwi la amukelwe ngabazali abaningi abathi abantwana bathwele nzima ngokuya esikolo belambile. Omunye wabo umnumzana Mlindelwa Ncube.
Inkulumo enhle kakhulu isuka kumongameli. Njengomuntu adithi kuhleza abantwana ebathembisa, kodwa siyakwazi sonke ukuthi hayi imisebenzi enjalo siyanduka uyibona senza ama-NGOs ama-government programs onawo ngwawo sibili hayi kabafidi bani.
Unyaka ezisanda kwedlula uhulumende wethule isicelo semali ephezu kwamabhiliyoni amathathu 3.3 billion US dollars yokudingela abalambayo ukudla. Lanxa abanye sebeqalile ukuphiwa ukudla lokhu iningi alikakutholi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo ogatsha lwendaba zasekhaya omutsha kwele South Africa uthi uzakhangela zonke izinqumo ezithethwe yimithethwandaba etshiyeneyo ngodaba lwamapermits aphiwa izizalwane zeZimbabwe aweZimbabwe Exemption Permits ukuze athathe isinqumo esisemthethweni ngekusasa yamapermits la. Uthuso Khumalo weStudio 7 usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Enkulumeni ayethule emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation, umnumzana Leon Schreiber uthe usephakathi kokukhulumisana leziphathamandla zokugatsha lwendaba zasekhaya ukuthola iqiniso lokuthi yini engahambanga kahle ngendlela lolu gatsha olwaphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Akufuzanga sithathe isinqumo singacabanganga. Leli liphutha esibonile senzakala kakhulu ekuphathweni kwalolu daba obekusenza umthethwandaba uchithe yonke imizamo yogatsha lwendaba zasekhaya. Kufanele sithathe isinqumo esilobuntu njalo esemthethweni.
Imizamo yokwesula amaphemithi ezep ebisenziwa ngobephethe lolu gatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mzwaledi yona yachithwa imithethwandaba kugoqela lo mthethwandaba wesekelo sombuso. Umphathintambo Shiba uthi kuqakathekile ukuthi azwisise zonke lezi zinqumo zomthethwandaba engakathathi isinqumo sakhe ngalolu daba. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili indlela umphathintambo omutsha afuna ukuphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Sithemba ukuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziphethe lezi zincwadi ziqhubeke zihlele South Africa zisebenza, abanye besenza amabhizinesi abawenzayo njalo abanye befunda.
Kodwa ke isizalwane sakwele South Africa njalo obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezombusazwe elisahlumayo elesofa sonke umnumzana Freeman Bengu uthi abafuni kuzwa kuthiwa kule mizamo yokuvuselela amaphemithi ezep.
Sizo-organize ukuthi siwa-challenge any extension or anything uShreba azama ukuyenza ku-Home Affairs ukuthi extend ama-ZEPs.
Ingcitshi kwezemithetho njalo eligqwetha elilwela amalungelo luntu umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi ziningi indlela ezisemthethweni umphathintambo Shriba angazithatha ngalolu daba.
So kungaba yilokho ukuthi athathe inyathelo lokuthi anikeze ubuhlali obungapheliyo kulabo abaphethe ama-ZEP. Kanti-ke uma engacabanga njalo ukuthi ufuna ukuthi naye awachithize aphele ama-ZEP.
Ngokwesinqumo esithiye senziwe ngumthwaledi ngodaba lwama-ZEP, bonke abaphethe amaphemithi la kuzafuze bebe sebefake izicelo zamanye amaphemithi kusiyaphela lomnyaka. Abangenzanga lokho kuzafuze babuyele ekhaya. Abafake izicelo kodwa bengakatholi impendulo, amaphemithi abo azaqhubeka esebenza kuze kube sekupheleni uka-2025. Isizalwane seZimbabwe uNontobeko Sithole uthi kudala befake izicelo zokuya kumaphemithi amanye kodwa balokhu bengakatholi impendulo.
Asisazi ukuthi manje senzeni, uyalinda iweva or we have to apply kule enye abathi seyikhona.
Kusenjalo uShriba useyichithile imibiko yamanga ebisithi wazalelwa elokishini leBorodale eHarare. Uthi yena wazalelwa endaweni yePicketburg, wakhulela eClanzi eneMakwaland esabelweni seNorthern Cape kwele South Africa. Meletulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Elemelika namuhla likukhefu lokunanza iminyaka engamakhulu amabili lengxenye 248 years lithole uzibuse. Izigidi lezigidi zezizalwane zaleli lizwe zikhangelelwe ukubukela ubunkanyankanya bokudubuka kwama-fireworks okungumkhuba oqhutshwa minyaka yonke kuleli lizwe. Umongameli Biden lomkakhe uJill bazathakazelela leli langa belezimuli zabebutho lapho uBiden aza kwethula khona umbiko wakhe ophathelane lalolu suku. UBiden lomkakhe labo bazabukela ama-fireworks lozulu e-National Mall. Ukuhlaziya lolutaba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esilandela ezombusazwe eMelika umnumzana Tim Moringayi.
Ilanga leli liqakathekile ngoba it's the Independence Day or the Declaration of Independence eyayenzwa 248 years ago in America, lapho besiba lentuthuko eyokuzikhipha from i-colonial rule ema-British.
Kwabokuza lapha eMelika abagoqela izalwane zeZimbabwe, usuku lolu lutshoni kubo?
Hayi, abantu esivela sonke eZimbabwe, ilanga leli lalo seliqakathekile ngoba sesihlala lapha. This is what we call our home okwakathesi.
Nxa kuthiwa ilizwe lilenkululeko, yiziphi ezinye izinto eziveza ukuthi kulenkululeko elizweni?
Babekhuluma ngokuthi kulenkululeko elizweni, bakhuluma ukuthi hayi mina lawe siyakwanisa ukuzihambela lapho esifuna khona, ingaba licawe, ingaba lipower, ingaba ngokudinga izinto ezingathiwa lathi ziyasichaza i-freedom association, uyakwanisa ukuzihambela ube le freedom yokwenza yonke into oyenzayo, i-freedom of speech, i-freedom of expression, loku ba kungela i-discrimination between abantu abahlukene, abansundu, abelungu, abantu besi-India, abantu abaqala lelile lizwe angathiwa ngama-Native Americans, labantu abavela emazweni amaningi bayabuya lapha, and ma sibenikwe iy'ncwadi zokuhlala lapha, they are just as equal.
Yiziphi ezinye zezinto ezenziwa ngabantu ngesikhathi benanza lolu suku?
Abantu abaningi kulama parade okuba khona lama the showing of the colors or i-military bands ezihlabela zona i-national anthem. But okuningi-ningi abantu bayenza ngantwa ngokuyi-mini holiday nje okuphakathi kweviki. Abanye bayahamba emawosweni bedinge labo isihlobo wama-friends okuphonga ukujabula bebonke lama-fireworks.
Umnumzana Tim Moringayi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7 ese-Ohio. Abamabandla aphikisayo bakhala ngokuthi babotshwa mahlayana kulezi nsuku eZimbabwe ngesikhathi umkhokheli webutho uLieutenant Anselmo Namosanyathwe esithi ibandla leZANU-PF lizavusa kuze kube naphakade. USanyathwe uthi ibutho lizabamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leZANU-PF. Okwamanje kulamalunga ebandla eliphikisayo ele-TRIPC avalelwe entolongweni amelele ukuthonisiswa ngamacala okwenza umhlangano ngaphandle kwemvumo yamapolisa. Kusanda kubotshwa amanye amalunga ebandla leli enkabazwe, njalo lawo manyano we-National Democratic Working Group wona okhokhelwa ngumnumzana Job Sikala. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi eZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa ngoNcwabakazi. Ukuhlaziya udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Belief Gawule owebandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe ezimele. Umlalazi usungula lingxoxo.
Abantu bazabotshwa njalo abantu kufanele bazimisele, kodwa sithanda ukubatshela khona kule ndoda eyaziwa nguGawule ethiwa nguGibson's Band yachiya isitshelile ingadlula emhlabeni ukuthi bazaphuma kuphela befuna bengafuni. Kolunye usuku kuzabenza umgabe wayezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyakhe kwamphelela. Omnankagwa labo Sanyathwe uma bezitshela ukuthi iZimbabwe ngeyabo kuzabaphelela.
Yeah,
Baba Kauli Abuza Lapom Lala Zuti, Ubukosi Amazolo. I want to love Papa Yangaga, Kunka Lukus of a Pelela Molinsu, Gelakolaba.
I would have to have Pela Lapa. We are good to move on the gifts, Okumbu Pelamato Tanala, Yuahamba, Ali Hutu, Lili Zuleli, Ali Letteres Kulma, Democrats, and Ali Skulma, Io, Lokutsvati, Avan Mutesi, Uza Pelela, Okulma, Mundo, Tons, and Ali. Into a real life. Now, Panda Gumbe Gips, Lokana Gumbe, Nenza, Rala, Seven Silla, and Wokababe to come back to Zilizu, Nibanita Chalaputabantu, the Kulmi Democrats, and Ale, or to Manaba Katanayo, Ababing Mendezel, Joga Skulmamatu Tala, I realize Mendezel, Amakuala is Mendezel. Kotaki, as Okona, with Umbus on a law, I was on the Upera Luna, what's the Tekikazi, Abantuale Matunan as Wayo, and we abandon a Zimbabwe. Belwela ukhulula ilizwe leli ekugcilini owabukhona ekukhulula izinyo lokuzwe lwabukhona kodwa ngathi sinxake sikhuluma abantu sebekhuluma nje ukuthi bazikhulumele ukuthi hayi kuzabaphelela kuzaba akusoze kupheleke kodwa ilizwe leli alisoze libuyele kulabo ababacindezeli njengayizolo
ye imlalazi uyazivela lapha ngena baba
ngivumelana laye sibili ukugawule ukuthi ilizwe alisoze libuyele kubacindezeli. Ilizwe leZimbabwe thina abantwana beZimbabwe sizalithatha kulaba bantu uma sithi o abadala uma bethi ubukhosi ngamazolo manje gawula kungitshele bangapho Grace Mgaba ababembuluza bangapho Jonathan Moyo othi huri bacatshile eMalawi kuzabaphelela lena laba ababusayo osanyadwe kababuze othi huri kwabaphelela ilizwe kathesi laba abalele emathuneni lamanye angazwayo gawule kabalalelana lento esesiyibona namhlanje ukuthi izwe seliphonguba nje abantu beZimbabwe sebeyinhlekisa yonke indawo abantu sebefele ezindleleni besiyadinga idlelo kwamanye amazwe thina silabantu abafele ilizwe lethu ayisikho lokho Joshua Nkomo abakufelayo kayisikho Lookout Masuku Tongo Gara ngisho labanye abaphilayo namhlanje bephila bengama destitute bona bahamba egangeni besithi bayathatha ilizwe beza lalo izanu labo mnangagwa labo mgabe balenzani ilizwe namhlanje edube mhlawumbe into ngayaziyo ngeke ngahambe drill hall ufuna $35 pana photocopy kuthiwa ubuya lephepha lakho ibond paper kambe lilizwe banye nalelo elinjalo ukuthi sokuphonguba ngamayoba yonke indawo emgwaqo izimbobo usiye Victoria Falls sokuzimbobo bakithi osanyathwe into abangayikhuluma bezigqadla ngayo leyo ukuthi sisenze command voting elizweni elinje
ngikuzima lapho ngokutsho kwamlalazi baba gawule
umlalazi akutshoyo ngiyakuzwa sibili kodwa umlalazi usuka khohle ngokuthi ilizwe njengoba sikhuluma ngokuthi ilizwe gips azange libuye ligiqika nje lalwelo kwachitheka igazi ngokunjalo sizama ukuthi kulondolozwe khonokwana ukuthi ilizwe lingabuyeli ebantwini kuyazi ukuthi kwesinye isikhathi igips kuyakhanya ukuthi into esikhona yikuthi abantu beZimbabwe bona yibo abamele bezidicidele okwabo okuqondane labo kodwa kungena abantu bangaphandle abayibaba abatshelayo ukuthi lokho izinto kazenziwe ngale indlela khiphani obani kathesi yenzani nje konke lokho okukhulunywa umlalazi ukuthi okwabomgabe okwabojonathan okwabomgabe lakwabograce hhayi kwakuyinto eyayikhona kuzanu p f laphana abantu laphana kwakuzama ukulungiswa ukuthi umgabe yena wayengasamanga kuhle waqonda ngenxa yokuthi wayesemdala kusho kubusa yena umfazi wakhe senguyoselawula izinto okungayiso yikho kokungaqondanga izanu p f yayilungisa ezanekhaya zayo yikho kwakudingakala khona phana ukuthi kulungisiswe kodwa kathesi asingavumini ukuthi abantu bathengise ilizwe bethengisa ilizwe bephongukhuluma nje ukuthi fundiseke ukuthi bazuze lokhu abaluzayo njengokuthi kathesi abantu bakathesi gips balambile abantu abadinga imisebenzi ababezama ukutsho ukuthi hayi laphana izanu p f yayishiyenze so hayi izanu p f iyehlulekile kodwa sikhuluma izijeziso zenotho lezi zayithino lezimbabwe
umnumzana Belief Gawule ngoyibandla lezanu PF ubexoxa lomnumzana endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula izombusazwe ezimele kunxoxo ebilawulwa ngoGibbs Dube weStudio 7 kuLive Talk uzihlobo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa yena othi uzatshiya umbuso ngo-2028 lanqanje kulempawu ezikhomba ukuthi ufuna ukuqhelisa umbuso wakhe kwanele olivalelisayo ngontungamilinkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.